manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 30, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezano PF Emmerson Mnangagwa vanoti vari kuti sarudzo dziitwe patsva kana kuti kuumbwa hurumende yemubatanidzwa vari kurota. Asi bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mashoko ava Mnangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo. Vanhu vapfumbamwe vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi weBay Host kuChegutu mudunhu reMashonaland West. Tichakupai zvabuda mitambo yemakwikwi eChibuku Super Cup quarter final yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vapika kuti hakuna kudzokororwa kwesarudzo kuchaitwa kana kuumbwa kwehurumende yemubatanidzwa kana inofano bata matomu zvichitevera kushoropodzwa kwemaitirwa akaitwa sarudzo mwedzi wadarika idzo dzinonzi nevamwe vanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano webato ravo weCentral Committee wechizana rine gumi nepfumbamwe 109th waitirwa pamuzinda webato ravo muHarare vaMnangagwa vati kurota kana pane vanofungidzira kuti sarudzo dzichadzokorodzwa kana kuti kuchaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Ukaona uchifunga kuti kunogona kuitwa sarudzo itswa kana kuti zvichida kuchaipa hurumende yemubatanidzwa kana kuti pachasarudzwa hurumende yakazvimiririra inombofanofambisa basa, unofanira kuziva kuti uri kurota. Vanhu vemuZimbabwe vakasarudza vatungamiriri vavanoda, naizvozvo sarudzo yavo inofanira kuremekedzwa.
Vativo bato ravo rava kuisa simba mukupundusa nyika vachizvirova dundundu vachiti hurumende yeZANU PF yakashanda zvinomwisa mvura mumakore mashanu adarika, naizvozvo ichaenderera mberi nebasa mumakore mashanu ari kutevera. Asi nhengo yebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaFelix Magalela Mafasivanda vanoti mashoko ataurwa navaMnangagwa aya anoratidza umbimbindoga hwavo pamwe nebato ravo.
Izvo zvavari kutaura ndezvamagodzi matsuro naurirano, ndidzo dzichataurwa kuti tinoda here Transitional Authority kana kuti GNU. Atisati tasvika ipapo ngatigarei pasi tange kuidentifya problem, tikatenderana kuti kune problem ABC togara pasi togadzirisa vanhu veZimbabwe voenda mberi.
Asi gurukota rinomirira dunhu reMidlands Valeri Mavhima vati sarudzo dzakatoitwa dzikapera.
Aiwa maelections dzakapedza kare kare, izvi zvingatarisa development yenyika tikabudirira sei, vana vetu vakaona mabasa sei, nyika ingasimuka sei. Zvemaelections tozoona 2028.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti kutaura kwavaMnangagwa kunoratidza kuti havana chido nenyika yeZimbabwe.
Sarudzo iyi yakaitwa musi wa23 August isarudzo yekuti haina kuitwa nemuto wakanaka. Nekuda kwaizvozvo totarisa kuti vaMnangagwa dai vave nechido chokubatanidza nyika, totarisira kuti vangataura kuti aiwa vamwe vangu huyei titaurirane tione kuti tingaumba sei nyika, nyangwe dai vasiri kuda kuita iyo inonzi Transitional Government kana GNU. Asi zviripo ndezvokuti vatora simba nemuto iwoyo usina kuru vakarurama vangadai vari umwe vakuti aiwa chiuya tibatane titaurirane chono tisingafambisa sei nyika yedu kuti ende mberi
imwe unyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika Alexander Rusero vanoti Zimbabwe inoita seyakaroiwa neakafa vachiti matambudziko anechekuita nezvematongerwo enyika vanoona achienderera mberi
ukatarisa matauriro ari kuita vatungamiri venyika nevari kupikisa vese matauriro avo yetinoti toni pachirungu haisi toni yekuyananisa ndezvekunyombana kutukana nekutsinyirana saka hapana kwatinofa tikaenda senyika yeZimbabwe hakuna nyika inobudirira nekunyombana hakuna nyika inobudirira nekutsinyirana
musangano wecentral committee waitwa nezanu pf uyu vanga uri wekutanga kubva pakakunda bato iri musarudzo dzemwedzi wapera idzo dzakashoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemasangano akaongorora sarudzo idzi anoti SADC African Union European Union neCata Center vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakabika mbodza uko CCC inoti pamusoro pekuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi zvakanaka sarudzo idzi dzakabiridzirwa nekudaro dzinofanirwa kudzokororwa kana kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe iyi yasimudzawo mutauro mudunhu reSADC zvichitevera gwaro rakaburitswa nechikwata cheSADC chakaongorora sarudzo uye kuzeiwa kwayo kumisangano yakaitwa neSADC svondo rino ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Vanhu vapfumbamwe vari kunzi vafira mumugodhi weBay Horse uri mudunhu recheGutu kumashonaland west mushure mekudhirika kwemugodhi uyu nezuro. Mugodhi wegoridhe uyu unonzi uri pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Miners Federation. Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vajosephat jaji vaudza Studio 7 kuti panguva yatataura navo mitumbi miviri yanga yaburiswa panze uye vanhu vasere vanga vakwanisa kununurwa vari vapenyu. Vamwe gumi nevatatu vanonzi vakakwanisa kubuda vega pakadzirika mugodhi uyu nezuro. Vajaji vati basa rekununura vapenyu pamwe nekuburitsa mimwe mitumbi ranga richiri kuenderera mberi. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Miners Federation nezuro raiti mumugodhi umu maive nevashandi makumi mana nevaviri. Muzvare Henrietta Rushwaya ndiwo mutungamiri weZimbabwe Miners Federation. Studio 7 yatadza kubata vakuru vesangano iri pamwe negurukota rezvemigodhi vasoda zhemu avanzi vanga vari pamugodhi uyu vachiona basa rekununurwa kwanga kuchiitwa vanhu. Ngatinzwei vajaji vachitaura.
Izvo zvinoizvo handisi kuvashaiti kumaini pane vaitaseki ndevano updated zviri kiti zvatingauyawo ndeekuti so far pane vanhu 9 vafa out of those 9 3 varutirwa 13 vakabuda vari vapenyu and 8 vaburiswa ndoipokachina yatinayo but marescue operations ari kukondina mainvestigations are continuing tine timu dziriko ikoko dzinoita those investigations. But what is people are worried about kuti pane vanhu vamumachiripo pasi nekuretrieva vamwe vaasati vabuda kunze. That's what people are worried about. So now the cause is another investigation which dzinoigonaitwa neminister of mines and police.
Munyori mukuru muhofisi yedunhu remashonaland west vajosephat jaji vari parunhare nestudio 7. Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguu vanoti tsaona dzakadai dzinosiririsa uye dziri kuwanda nekuda kwekuti vazhinji vevave varidzi vemigodhi havana ruzivo nezvebasa iri.
Hatina kushamiswa nedambudziko raitika kuchakari, chinhu chatanga tichitarisira uye chinhu chatichiramba tichitarisira kuti ticharamba tichinzwa nyaya dzakadaro munyika yeZimbabwe. Nechikonzero chekuti mining pari zvino yatorwa nevanhu vezvematongerwo enyika vasina ruzivo rwemining uye vasina rudo nevashandi vavo, saka zvinosuvisa zvakanyanya. Asi handi zvinhu zvinoshamisa nekuti migodhi mizhinji chachikorokoza.
Idzo tsaona dzakadai vamaguhu pane imwe nzira here yekuti dzinge dzichidzivirirwa nadzo tichiona kuti dzinenge dziri kuti wandei?
Chinhu chekutanga ndechekuti mining haisi yemunhu wese wese, saka munhu haafaniri kungopiwa residence rekuchera mugodhi nekuti inhengo yebato riri kutonga nyika. Panofanira kuitwa ongororo yakadzama yekuratidza kuti munhu uyu ane ruzivo here rwemining. anere ma experts anenge achishanda nawo anoita kuti penyu wanu uchengetedzwe.
Pane matano amunoziwo here anotorwa ingava hurumende inenge ichitora kana mamwe masangano kuendawo vachiinspekta kana kuona mamiriro emigodhi iyoyi kuti inenge yakamira sei panyaya dzekuchengetedza upenyu hwevanhu.
Panofanira kupinda maengineers vanoenda vachitarisa kusimba kunenge kwakaita mugodhi pasi ipapo vachinyora mareports marecommendations avo anofanira kuti aateerewe zvaanenge vataura. Asi zvaakuitika iko zvinezvi ndezvekuti kunyange vakaenda maengineers ivavo zvavanotaura hazviteererwi. Saka ndo dambudziko riripo, hurumende inozviziva asi nechikonzero chekuti vanogara muhurumende vacho vachigadzira mitemo uye vanofanira kunge vachienforce mitemo yacho ndovamaminers acho ndovapamberi pekutyora mitemo yavanofanira kunge vachiupholda ivo.
Mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7. America yatarisana nekumbovhara mamwe mapazi ehurumende pakupera kwezuva ranhasi zvichitevera kusawirirana kuripo pakati penhengo dzebato reDemocratic Party nedzinopikisa dzeRepublican Party mudare reparamende repasi kana kuti House of Representatives pamusoro pebhajeti rehurumende regore ra2023-2024 iro rinofanirwa kutanga kushanda mangwana. Nhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party dzakaoma misoro dzinonzi dziri kuramba kutambira urongwa hwebhajeti hwaigona kuita kuti hurumende irambe yakavhura panotanga kushanda bhajeti idzva iri. Mukuedza kutsvaga nzira dzekuti zvinhu zvisaita manyama amire nerongo, nhengo dzedare reSenate dziri kutarisirwa kushanda nhasi mugovera kuti dzione kuti dzingatambire here urongwa hwemari inomboita kuti hurumende isavhara. Kuvhara kwehurumende kunoreva kuti vamwe vashandi vehurumende vasiri mumapazi akakosha zvakanyanya vanenge vatarisana nekumbomiswa mabasa, mauto anodarika mamiriyoni maviri anomboshanda asiri kutambira mihoro uye zvimwe zvinhu zvinokanganisikawo. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDivry University Professor Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Mapato maviri aya anenge ana masimba akasiyana kuti kuHouse of Representatives kunofanira kunge kuchitanga mitemo ingava yezvemari kana yezvimwe kwakawandwa namaRepublican. Toenda kuSenate kunozonge mutemo uchizoiswa ikoko kuti unobvumiranwa ikoko kwakawanda vamaDemocrats. Saka nzira dzavo dzokushandisa mari muhurumende dzakasiyana. Saka ndo pana makakatanwa ipapo nokuti maRepublican akawandira kunotangira mutemo uku vari kuti mari yamunoda nezvirongwa zvenyu atiwirirani nezvirongwa izvozvo, bvumai izvi zvatinoda kuti hurumende inge ichishandisa mari izvozvo.
Tingaona here paine kuwirirana tichiona kuti mwedzi wagunyana wakutopera?
Pano wanza ruzhinji rwacho pawiriranwa panguva yokunopedzisira pedzisira, asi zvinhu zvisina kunakira upfumi hwenyika yeAmerica nokuti kukonana ikoko kunobva kwazopinda muropa nomutsinga dzoupfumi hweAmerica nokuti zvinondengendesa upfumi hweAmerica. Kundengendeka kwoupfumi hweAmerica kundengendeka kwoupfumi hwepasi rese tichinatsoziva simba reAmerica panyaya dzoupfumi pasi rose.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDivry University Professor Elliot Masocha vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndi
inokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotsarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jehe vanova ivo mudzimai anobva kuZimbabwe ari kugara muSouth Africa. Amai Jeke vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo semudzimai ari kugara muSouth Africa. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatisananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa mamuri kugara.
Tete upenyu izvinezvi zvinhu zvaoma zvasiyana nezvazvakange zviri kare, nekuti chaakunyika muno muZimbabwe muSouth Africa chinhu zvakabatana. Saka munhu wese angofunga kuno kuri izia kuya dhani kuya kunana America, munhu anongochekenga nemunaripopo atodarika muSouth Africa. Zvinhu zvasiitika manje ndezvekuti kuti unatoona mabasa achekeche haachawanikwa. Varungu vacho mabatiro akuchicha nekuziya nenhamo iriko kumusha kuti hakuna kumwe kwaanoenda ende vachangouya munhu. Vamwe vacho vatsvagirwa mabasa, vamwe vacho vari kubatete. Zvimwe zvinhu zvacho zvinozova zvinotimatisa kuti zvakare zvakanyanya kuti vanhu havatisina chasi kuti mawaona kavanhu vaya. Ndakaona last week nenyaya yakaitika kuJoburg, vakatoita maSouth African kuti vaungane pamwe chete vachinamata vachitaura kuti upenyu hwedu hausisina kumira zvakanaka. Tiri kubatwa, vanhu vacho vari kutibata nekutiuraya. Ndo vanhu vasina mapepa, ndo maZimbabwe. Ende vaitotaura kuti nyaya iyoyo vakatoiendesa kuna Minister of Home Affairs ende achaiendesawo kumberi. Saka izvozvo zvinhu zvacho tete hatisisina kugadzikana, zvekuti vanhu kuno kumunovaziya tete unoti kana wakakwira mukombi handitotauri shona, munhu akatondifonera ndiri mutete unofanira kutodzima foni yangu, nekuti wakangonzwa tete kunotaura shona vanobva vatanga kuti gore rinouya vachaona zvavo vachichitorera mabasa. Saka tete zvinhu zvacho hazvina kumbotinindawo zvakanaka.
Mabasa api amuri kuti ari kunyanyoitwa nemadzimai?
Iwoye muDzimba tete hakuna mamwe tete wakaonawo mabasa ari nani vangi watatu. Asi vazhinji tete, to be honest, chero wakadzidza chero une degree ripi, vanhu vazhinji tiri kuita same job. Chinoitika panje ndezvekuti kudzikisirwa kwacho tete ndekwekuti kuti munhu akadzidza akauya ane degree kuti unatozvikona basa kuti nichanatsokona basa nokuenderana nekudzidza kwandakaita zvinotinetsei, ngekuti vanhu vemuno maSouth Africanzo vakaendawo kuzvikoro havadi kutorerwa mabasa avo. Saka chionai tete kuti unenge wabva kuZimbabwe wakaita makore mangani ukaita zvese zvawakaita ongosvika wakuita basa rekukorobwa mumba, zvinhu zvinorwadza.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, shuwiro yenyu ndeyei semadzimai vari imomo muSouth Africa?
Chaidawo kuti dai zvinhu dai zvanga zvanaka tadzokerawo kumba. Enezvi zvinhu zvacho manje sevakadzi especially tisu wakadzi tete tine matambudziko akawanda. Tisu vanhu tinoona kuti mhuri yadya here. Iye zvinezvi tete kuti uchinje randi kuendesa kuyezela tete unoziva kutoti izvozvi so chitori nestresi zvega kuti wechinje kana wakuzvichinja 2000 tete kopi $100 unenge uchinyanya kutambira mari. Ndine kliniki ini yangu iri kumusha kwangu rini tete, ndichizvozvi ndotounganidza mapanadol ndinounganidza mishonga ndikaenda tete kundopa free vatininzivisikana womumba. Izvozvo wakandipa chikumbiro kuti kana maakuuya nichitengerawo meshini, hatina kana meshini yekuchekesa vanhu.
Kana paine vakateerera vanenge vachida kukubatsirai pamusoro pekirinika yenyu vanokubata ipapo?
Vanondibata panhamba idzodzo +27 68 34 7 4 4 3 2.
Kliniki iri kupi?
Iri kwamurehwa chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai zvikuru amai Jeke kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazviita imi chete nevhalati ndaandizoriwo neshungu nekutaura nemi.
Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives Icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, nhasi tichitarisa danho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeguta reHarare rekupa masimba kumahofisi ematunhu kana kuti devolution to district offices. Senzira yekufambisa basa nekukasika uye kuti kanzuro ikwanise kuunganidza mari dzemitero. Mukuziya nezvedanho iri, tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nezvedanho rekanzuru iri.
Isusu sevagari pakatopinda kanzuru muhofisi musi wa23 August vachisarudzwa newani. Mushure nekunge takuziva kuti meya ndiani, tine gwaro ratakaturira kukanzuro rataitoratidza zvatiri kuda, ende tairatidzawo sevagari kuti tiri kutsigira kuti kuve nedecentralization. Taitova kurudzira kuti vanofanirwa kuita devolve council operations zvichienderana nebumbiro remutemo section 264 inoti masimba anofanirwa kubva kumusoro achidzikiswawo kumahofisi madiki. Tarisiro yedu iri yekuti izvi zvichaiwandudza kushandwa kwebasa, kuitwa kwebasa nekanzuru pachawandudzwawo kuwe muurongwa hwekanzuro kwevagari yatinoti citizen participation, uye kuti pachawe nekuchimbidza kugadzirisa nyaya dzeservice delivery. Saka urongwa huri kutaurwa uhu kuti ndohwava kuita. Isu tine kakuneseka kuti ko vanozongomhanya sei kungoita chinhu vasina kumbozvigarirawo pasi kuti vambotaure nemastakeholders vachipawo ripoti yekuti iyo yekutanga phase 1 yedecentralization yakambobudawo sei, zvii zvakaita kuti izombomiswe, matambudziko api avakasangana nawo.
Asi tichitarisa urongwa hwedecentralization nematambudziko agara ari muguta reHarare, zvine zvazvinoshandura here kana pasina kunge pagadziriswa chakonzera dambudziko riri muHarare?
Handifungi kuti izvi zvavari kumhanyira kuda kuita ndiyo yatingati solution. Dambudziko ritoripo nderekuti mari dzeguta hadzizi kufambiswa zvakanaka. Guta harina billing system, guta harina washandi watinoti vanonyatsotsarukana pakuita basa vane maskills acho, harina kujekesa mabasa awo. Saka kumhanya kuda kuti tinoda kuita decentralization zvine dambudziko, nekuti tiri kuona kuti dambudziko rakamboitika pekutanga richadzokeredzwa, uye tine vashandi vakangoita kungodzoka mumabasa zvisina kujeka. Vamwe vakanga vachinzi vakambosiya mabasa vadzoka vamumapositions mukanzuru, vanhu ivavo vachagona here kufambisa basa ivo vakanga vari pamberi kwekuuraya basa rekanzuru? Tiri kutarikira kuti meya vaifanirwa kudzikamisa hana vombotanga vaita consultation, vogadzirisa zvinhu zvakanetsa pekutanga kuti decentralization isabudiriri.
Imiwo sevagari matanho apa amuri kutorawo yekuti munge muchisangana neutungamiri hutsvau.
Danho guru ratakatora nderekuti takave nehurukuro nameya weguta reHarare apo tainge tichionesana tichipawo maonero edu kuti guta ringafambe sei, akaratidzawo kuti ane urongwa hwaari kuda kuti aite, achange achiwana maupdates kubva kumadirectors kubva kumamanagers. Mushure neizvozvo wozoita hurukuro yekuti tive nemastakeholders meetings. Isusu ndo zvinhu zvatanga tichitarisira. Saka isusu chinhu chikuru chatakaita kusangana nameya, chinhu chechipiri chataita kudzidzisa vagari mumazoni edu mumastructures kuti tave neutungamiri hutsva. Hutsva uhu utungamiri hune hurongwa hwakamira hwakadai, asi hurongwa hwacho hausati hwajeka nekuti meya patakataura navo vakaratidza kuti vachiri mubasa-basa rekugadzirisa nyaya yemainduction emacancellors. Saka vakanga vasati vanyatsobuda negwaro rakajeka rekuti wari kuda kuenda kupi asi isu takutoona manje kuti isu patiri kufunga kuti tiri kumirira kuti paite processes dzekuengage dzekupanana information kanzo iri kutomhanya kusiya vagari mumashure kuzoda kungowaudza kuti tawe apa saka ipapo ndopatine dambudziko rekuti kanzo haisi kusiya tsika yekuiginowa value yevagari.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaprofesa Shumba vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Studio 7 aina kukwanisa kubata meya mutsva weguta reHarare vaIan Makone uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu vataka vatumira panhare mbozha panguva yataenda pamhepo. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yechibuku Super Cup quarterfinals apinda munharaunda yemaquarterfinal nhasi apo Dynamos yapinda mumasemifinari mushure mekunge yarova FC Platinum mapenalty. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos yarova FC Platinum 5-3 nemapenalty Mandava Stadium nhasi masikati ndokupinda mumasemifinari emakundano emkombe mkuru uyu. Zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1 panguva dzakatarwa dzemutambo wenhabvu. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Tanaka Shandirwa na Donald Mdadi pamwe nemurairidzi wayo Genesis Mangombe avo vari kubhotswana nechikwata chenyika chemaWarriors. Chikwata chenyika ichi chiri kutamba mutambo wekuedzana masimba nemazebras ekubhotswana mumutambo wekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwebhotswana. Dynamos yabatana neBlack Rhinos masemifinary mushure mekunge chipembere yarova chicken in 2-1 muLuveve Stadium muBulawayo. Mnyori mkuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vari kutarisira kuti mwaka uno vanotora mukombe wechibuku Super Cup uyo wanga uchivatsedza makore akawandisa apera.
Tinosvika kufinal dzaikutope zvikatasimudza mukombe wacho nekugara wakangoti zvenga mukombe saka gore rinotoda kutarisirwa kuti tive nerombo rakanaka.
Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tower vanoti vakatopfeka nguo dzeDynamos iyo iri pamwoyo pavo.
Kana wata dzimbari unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kuti usapedze dzimbari as long as wakapfeka bhuru dzimbari. We love dzimbari.
Blake Rhinos iyo iri kuchatarika makundano eCastle Lager Premier Soccer League yapinda mumasemifinari aya yarova chicken in 2-1 izvo zvanga zvisingatarisirwe neveruzhinji. Chiri kushamisa veruzhinji ndechekuti Blake Rhinos yarova maGamecocks muLuveve Stadium umo chicken in isingaroveke zvekutamba. Mitambo yechibuku Super Cup iri kuenderera mberi mangwana apo Highlanders iri pamusha Mbaba Field Stadium neCapes United. Makepe-kepe ayo aimbove madzimambo ekutora mikombe haasi kutamba zvakanaka zvekuti panokwanisa kushaya chinobuda zvekare muBaba Field Stadium imomo. Muteveri wemutambo wenhabvu vaShepard Size vanoti maonero avo ndeyekuti Highlanders ndiyo ichatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Ndikona Highlanders chiwanikwa chikunda pamutambo iwoyo uyezve ndikona Highlanders chitenderera mberi chinotora chibuku Super Cup nokuti ligi inogona kuitike chitatu kuchitora ligi saka paSuper Cup ipanzwa vacharopedzera chingu dzavo.
Mumune mumwe mutambo mangwana Herentals iri kusangana neNgezi Platinum Stars muMandava Stadium zvekware. Chikwata chinotora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Pamusoro pezvo chinobudirira kumirira Zimbabwe makundano eCAF Confederation Cup. Zvikwata zvenyika zvave kutenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika zvichitevera kudzorwa kwakaitwa Zimbabwe munhabvu yepasi rese nevaFIFA musi wa 10 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri ndokusiyai muna Praxidus Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 Mpandula 2023 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lo hulumende omanyano bayaphupha. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zokwakha ilizwe. Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide oweBeyers Mine oseChegutu. Lokhu kulokudonselana kwamalunga edalela ephalamende leMelika, awamabandla amabili athi elamaDemocrats lelamaRepublicans ekuphasiseni umthetho ovumela uhulumende ukubana anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lohulumende womanyano bayaphupha nje. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zakhe zokwakha ilizwe. Lokhu kutsho emhlanganeni oqakathekileyo wedalela phezulu ele Central Committee lebandla lakhe ele ZANU-PF owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi ingcitshi kwezombusazwe nenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ikakhulu i-CCC leZANU-PF ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekanele leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwanga kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozaphatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje ngabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvuselela umnotho welizwe, hatshi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Niyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela. Sesenze ukuba abantu balime bezisuthise, basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla se-CCC uMnumzana Felix Magarela Mafasibanda uthi ulusizi kuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi, bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile, sebesiyaxoxa abathi dialogue negotiations.
Lokhu kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party uMnumzana Herbert Kamuka, yena othi ukukhumisana umlotha yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayenzeke phakathi kwe-TPC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi upresident welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ibandla leZANU-PF uMnumzana Liberty Mhlanga uthi okuthiwa uMnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathandabuzwayo.
Ama elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama elections ayenziwa ngokubhalwe ku-constitution, ayenziwa ngokubhalwe ku-electoral act. Ngokunjalo ke, i-constitution yethu eZimbabwe ithi lowo ozanqoba ama elections uzayenza uhulumeni. Ayithi ukuthi lowo ozadliwa kuma elections uzakhulumela ukuthi kube le-GNU. I-constitution yethu ayithi ukuthi kube le-GNU. So ngokunjalo ke laba bathi bafuna i-GNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonoko.
Umhlangano we-ZANU-PF owedalela i-Central Committee wanamhlanje ube ngowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe, lisithi loba nje ilizwe lilezitshezo zomnotho lizimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele iTube 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudiliyelwa ngugodi oyenjiwa igolide oebayhorse 9 osechekutu. Lumgodi ubikwa uphansi kwenhlanganiso yomanyana oweZimbabwe Miners Federation. Umsebenzi wokuhlenga abasaphilayo kanye lokuphumisa izidumbu zabafele phakathi ubikwa uqhubekela phambili. Inani labafileyo libikwa lingaba liphezulu kulalelo elazakalayo kwamanje njengoba sokuhlengwe abantu abahlanu phakathi kwaba bangamachumi amane lambili 42 abadilikeleyo izidumbu eseziphunyisiwe okwamanje ngezimbili.
The Voice of America.
Lokhe kulokhu donselana kwamalunga edalela eParliamente leMelika awamabandla amabili athi elama Democrats lelama Republicans ekupasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuthi anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Lokhu sokuba ngwengamandla ikungavumelani bona bodwa ngokwabo kwamalunga ama Republicans kusibopho sinye. Kulamanye amalunga alihlekana aphikisa wonke amaqinga eza lomlawuli wabo umnumzana Kevin McCarthy emizameni yakhe yokuxazulula inkinga abalazo ezigoqela ukuthi kuhlawulwe abakubutho kuphela kumbe njalo izisebenzi zikahulumende zihlawule okwensuku ezingamashumi amane lanhlanu 45 ezilandelayo. Inkulumo ziqhubekela phambili iParliamente ngehluleka ukuvumelana namhla phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi kumbe zisebenze zingaholi kuze kube lokuvumelana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kubenduna.
Lamlela ndwandwe.
Izakamizi zasewange emangweni wakomvutu mpumelelo lehlanganani sezasungula uhlelo lokumelana lesihlahlakazana esibizwa ngokuthi ibuhobe kumbe ilantana kamara esenza amaxoko ahaqhazayo njalo adlephayo. Ubuhobe bubangela imikhuhlane efana lobuphofu ezifuyweni. Kubika unokuthaba Dlamini.
Uzulu walumango ukuthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana khamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lebasimini ngomnyaka odluleyo okuyikho sekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo, izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi waloli hlelo umnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso. Ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo nazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu lokuthi sihlangene labo mama labo baba sithethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo umbona lo msebenzi wethu yenza kube kuhle ngoba kathi singakhanyela sokutshaya izihlahla ngoba ilantani ikhithiwe lapha kade kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga ka yankwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqetsho lwendlela zokugeca ubuhobe lobu kanye lezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo elezinyamazana, izilwane ziba khona, indlovu ziba khona. Okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni, ukwanisa ukugijima ukuthi ubaleke, kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule, uyadlelwa lapho. Kumbe indlovu ikunyathelele lapho ngoba kawutungubali, siyakubamba izigqoko sikuhaqaza uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza, unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelela ukuthi ziyachotshwa amehlo, ubwelo buyana buyangena, zibe sezisiba zinkomo ezibulawa ngamehlo sezisiba iziphofu masinyane. Inkomo zethu zikhaliswe ukuthi zigcwele ukube zilokhu zibulawa ngamehlo, inkomo seziyiziphofu. Silahlekelwe zinkomo eziningi, zingasaboni. Inkomo ngeke igijime ibalekele isilwane njengoba nje ukuthi indawo yakithi le ibesilwane. So siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Khiri wase BH10 uthi sibisabantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo, ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sitshiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathesi lapho sibuthelela khona amadenge, lapho sitshaya khona amadenge siphruna izihlahla, sihamba silalisa kahle phansi. Ma silalisa kahle phansi kuthiwa kuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi isihlahla lelana nxa libohlile la ihla phansi. So kumila utshani, utshani lobuyana buba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Sikhuphuna onke le mpande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu, iyabulala utshani. So isinye isihlahla sibulala imvelo yethu, so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu. So siyabonga uhlelo lolo lubuyile lwemalima lokho ebobuya lolwazi, sasingakwazi into le iyingozi kanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalima lokho umnumzana Keith Moyo utshele lo msakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunanza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yokukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugejwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi, lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Yingcwethi zomkhuhlane owemvukuzane ehlasela abesilisa i-prostate cancer ziveza ukubana lokhe liqonga inani labatholakala belalo imvukuzane kanye lasebe lahlekelwe ngumphefumulo eZimbabwe. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abesilisa abeleminyaka esukela kwamashumi amane kusiya phezulu bahlale besiyahlolwa sikhathi sonke ukuze bazi isimo sabo ngale mvukuzane. Udokotela Josephat Chiripanyanga osebenza ezimele utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sisasephansi kakhulu isilinganiso salabo abaya ezibhedlela ukuyadinga usizo lapho bethe bananzelela ukuthi kukhona ongamanga kuhle emizimbeni yabo loba ukuhlolwa ukuze bazi isimo sabo.
Masibokhangela obaba bethu lapho eZimbabwe vele abathandi into zokubona odokotela, vele ababuye ukuthi sibahlole ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bale-prostate yenza yini kumbe abala.
Uqhubekele phambili udokotela Chiripanyanga ethi uZulu kumele azi ukuba limvukuzane ivame kakhulu kwabensundu kulabamhlophe.
So vele siyathi nxa usule 40 years usiya phezulu hambani kubodokotela kumbe emakliniki lezibhedleleni liyekhangela ukuthi alila yini i-prostate cancer, but kakhulu kakhulu nxa usuvike ku-60 years khona bo siyabona ukuthi because the things available lapho iyaba khona very more common. So nxa sifike ku 6 years hambani ezibeleleni once a year at least liyekhangela lana ukuthi lapho sekwenziwa.
Inyanga kaMpandula yabekwa eceleni emhlabeni jikelele njengendlela yokukhumbuza lokusabalalisa ulwazi ngengozi yokuhlaselwa imvukuzane ye-prostate cancer. Abenhlanganiso etholisa ulwazi ngemihlobo etshiyeneyo yemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe, CAZ, bathi kungalesi sizathu besebenzisa linyanga kaMpandula njengethuba lokuqhuba imikhankaso lenhlelo ezengeziweyo ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane le-prostate cancer. Umnumzana Love More Makurirofa, isiphathamandla senhlanganiso eye-CAZ, uveze ukuba inani labalaliswe phansi labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-prostate cancer liya liqonga elizweni.
According to our statistics from the Zimbabwe National Cancer Registry, Zimbabwe recorded
ugwalo lweZimbabwe National Cancer Registry luveza ukuba abantu abayi 7841 batholakala belemvukuzane eZimbabwe ngomnyaka ka 2018 abayisilinganiso sokulishumi lanye ekhulwini 11% babo kungabatholakala belemvukuzane ye-prostate cancer, okutsho ukuba i-prostate cancer iyanda ebantwini.
Umakuriro fauti okudanisayo edabeni lwaloba yiwuphi umhlobo wemvukuzane elizweni, uzulu weZimbabwe ikakhulu obaba bandise ukuyadinga usizo sekonakele kungasekho okungenziwa ukusiza lowo ogulayo.
As the Cancer Association of Zimbabwe, we usually carry out programs on cancer awareness.
Thina njengenhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe sivame ukuqhuba inhlelo zokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ukuze sifundise abesilisa ngokuqakatheka kokuyahlolwa kusasemasinya.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Bongani Moyo oleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu, uthi wavuleka amehlo ngemva kokulahlekelwa yisihlobo esakhulelwa yi-prostate cancer ngenxa yokuphuza ukuyadinga usizo.
Enye into futhi engayibonayo ukuthi ukuyacheka, akuphonga ukuyacheka nje, kunzima lapha eZimbabwe yomkhono wakhona omile awubi. So ukuthi uphonga uhamba nje esibhedlela ukuthi ngiwucheke ukuthi nge-prostate ubhadale izimali, kuba nzima ke kithi lapha eZimbabwe. Kukanti sesihamba nxa sesigula nje.
Umnumzana Victor Dube waseHarare yena uthi kubalulekile ukuthi obaba bazinanzelele izibonakaliso zale mvukuzane njalo baphange badinge usizo lapho sebenanzelela abangakuzwisisiyo ngemizimba yabo.
Lokhu kuyakhanya ngoba nxa echitha amanzi kuyabonakala ukuthi hayi angisachithi njengensuku zonke. Kuningi ongakubona ukuthi hayi lapha akumelanga kuhle, njalo abantu besilisa silodubo lokuthi ngezikhathi eziningi izinto zempilakahle asizikhangeli kakhulu njalo asinanzi ngazo.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora osanda kubekwa kulesi sikhundla ngemva kokhetho olwenziwa kunyanga edluleyo uthi usadingisisa ukuthi azwisise ngesimo semvukuzane ye-prostate cancer kulabo abekade bevele bekhona kulolu gatsha njengoba yena esasemutsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje-ke wathi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councillor Given Moyo, ongomunye wamakhansila amathathu nje kuphela ilizwe jikelele awebandla le-MDCT abanqoba uthetho olusanda kwedlula.
Mina
ngabuyela uba ngokansela ngoba ngiyaphinda uba ngokansela i-term yami yesibili okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu ikho okwenza abantu bathi angibuyele njalo ngoba ngangingukansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MTCT ayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na uxhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi i-campaign material ngangingela kodwa nje ngavotela ngingela lutho engangibisebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma luvela usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa kangila engingakutsho ukuthi likho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kulezinto ezimqoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe esenza kube kunengi njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Wendabeni-ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi e-early childhood development centers sesithi endabeni zempilakahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama-clinics abe seduzane labantu ama-health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So kuzasetshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama-health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama-state roads lama-RTTF roads njalo lama roads ngathi ngama-access roads awe-council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo bekungu-councillor Given Moyo ongowebandla le-MDCT ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lila
kwabasanda kusixhumathi ngumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos lele-Black Rhinos asefinyelele esigabeni se-semi-final emncintisweni wenkezo ye-Chibuku Super Cup ngemva kwemidlalo edlalwe namhlanje emini. Intshelelo izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lalo daba.
Iqembu le-Chicken Indian linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos ngaseluveve kuthi ngasemandaba iqembu le-FC Platinum litshaywe nge-5-3 ngele-Dynamos ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphelezi ngujikilobhanqa 1-1. Kweminye imidlalo ye-quarter final ezadlalwa kusasa ngensonto iqembu le-Highlanders lizemukela ele-Cape United ngase-Bumper Fields kuthi ele-Rentals College lizancikilana lelengezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Highlanders lele-Cape United adibana ngemva kokungadlali kuhle kwimidlalo yedlule ye-league kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi kulo mehluko omkhulu phakathi komdlalo we-league lowenkezo.
Like image, so you know you have to give your all for the cup game. We want to tell our supporters that we will do our best. Let's not dwell on amateur defeats now. Let's look at the game game by game. let's look at cats and see who's gonna we'll play with them according to how we've trained them.
Iqembu leNdaba linqobe kanye kumidlalo yalo emihlanu edluleyo ukuthi eCapes lona selilemidlalo yithoba munye lisehluleka ukunqoba umdlalo weqembu leNdaba umelikhaya Ncube laye uthembise ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine.
Thina ngizitshelana nje njengabaplayers ukuthi sizamukush ukuthi yonke igame uyasamba kuma family boys amapoints njalo iqhafu sizamukuthi siyenze ngombejoyini.
Iqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Nyakenye iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphakamisa inkezo kodwa lisenelisanga ukuyancintisa iAfrica ngoba ilizwe leZimbabwe belimisiwe ukuphatheka kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele FIFA. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa liqembu leBotswana isikhathi besiphele le kwi 1-1 la maqembu abedibane kumdlalo we Invitational Independence Match khona le ngase Botswana. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje sihamba lomculi we hip hop uJustice Ndebele yena ozibiza ngegama lokuthi mu JCB emculweni nangu ixoxa lento ngameli inkomo we Studio 7.
Oh yeah, bafuna bezidlala babantu. Oh yeah, bafuna bezidlala babantu bayafeka when they see me got a no fine paper abantwana bakhona sebengena umsenya nabangane bakhona baqala ukunyamalala angipretend
ngidabuka esikolweni sabo sigola i-village intshamathe under uChief Sigola, yikho la ngikhulele khona ngayenza izifundo zami ze-primary level. Ngasuka ngayofunda edolobheni lakwaBulawayo phakathi esikolweni abajimzi likaza high school, lapho engenze khona i-high school level yami. Ngasengi-relocator ngayohlala endaweni abathi Benside, yikho lapho kuba introduced to music, ngaqala ukwenza i-music.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami ngitholakala ku number ethi South Africa 0782661657. Kube sokuthi bangangithola futhi na kuma social media platforms. Instagram ngitholakala ngo JCBRSA, JCB_RSA. Same to ku Facebook ngitholakala ngo Justice JCB or JCB. Yikho lapho abangaxhumana nami khona. Kweze Zimbabwe inombolo ngitholakala ku 0777082083. And then kweze South Africa ngitholakala ku +27742661657.
Ubathiyela waphamazi abalandeli.
Amazwi nje engingaba nawo kubalandeli bami yikubonga, yikubonga uthando lwabo, yikubonga isupport yabo, ngoba umuntu ngumuntu ngabantu, sikhuphulwa ngabantu. Ngibonge kakhulu kini nonke ngezindawo ngezindawo. Ilizwe engitholakala kulo okwamanje ngihlala kwele South Africa.
Thinking about the things that I left. Haven't been just thinking about the sex. Fucked up, feelings really locked up. Mama, don't cry. I'm giving all this best. So giving all I got. We heading to the top and I ain't going back. I promise you the world and saving me with flames. Gotta make your way. It's me, Mama Nest. It's me, Mama Nest. I pray to God. Answer all my prayers. Cause when I be down on my knees, I wanna blow, I wanna glow, ayy. Mama, 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 yeah, mama, 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 yeah, anything. Nobody got me.
she didn't get in her, but I prayed to my God, it's just a hope for the world.
Nilete mbali ukolisile umculo ka JCB, umculo umdumo we hip hop. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abantu abathoba nemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide oBay House Mine kuseChegutu. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo uCraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.